Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 27 2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yazotenda kuti kuramba ichitara mutengo wedhora remunyika reZimbabwe Gold hakushande nekudaro inoti ichasiya musika uchiona kuti dhora iri rinenge riri papi. Magweta oudza guta reHarare kuti rigadzire zvimbuzi muguta. Tine hurukuro na Lenmo Jonasi uyakasimudza mureza wenyika kumakwikwi eAmerica's Got Talent. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Reserve Bank of Zimbabwe yazotenda kuti yamira kutara mutengo weZig iro riri kuramba richishaya simba. Izvi zvabuda mugwaro raburitswa kuvatori venhau nebhanga iri nhasi mune zvayati kuedza kudzikamisa dhora iri. Tinaukwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mushayavanu kuti tinzwe kuti sei vafunga kutora matanu akadai. Asi mazuva apera vezvitoro vanga vayambira kuti vanogona kuvhara kana vakaramba vachimanikidzwa kuti vatengese zvinhu zvavo nemari yeZig. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Zvazviri kuratidza apa ndezvekuti Zigiriya razo Sika panguwa yekuti raenda kwa mfiganebwe ndofunga munoziva petaitaura peraka parurwa muna April takaripa mwedzi mitanhatu 6 months ndikati harizopfuri September risina kudona zigi iri
nechikonzero chei muzvinafundo
nekuti ranga rakavakwa nenheyo dzemashanga echibage ndichireva kuti ma reserves ranga rakapiwa ngari mashoma kuti risapote currency yedu vanhu vakati mugano unopenga hazvizvi zvakaitika vamwe vakataura kuti zigiri richakanganisa imeji yezita rake nekuti richasimba vamuchangwa vakabuda vaitaura kuti rinonzi Mr. Strong even mukuru wenyika akunzi Mr. Strong vakataura zvakawanda vechiti tiri masido economist
ko munoona sei zvaitwa nereserve bank zvekuti isave iyo inotara mutengo wezigiri
zvaita reserve bank zvekuita liberalize kana kuregedzera kuti rate yeZigi ichiita chamuramba mhuru zvaangofanana nevanhu vakaenda kumaolympics kwavanoperera kumakuwa ecurrency ndokwainonovigwa deno vanga vatori nemareserves akawanda yanga iri danho rakanaka ravatora rekuita rekuregedza rate yechitiza zvino zvavatanga izvizvi ndo magumo acho saka hatichifungi kuti tinosvika pachristmas vanhu vachiuya sekuziva kune chinozizigi yes izvo zvadona asi panosvika kuChristmas ndinofunga kuti pachanga pane dambudziko rekuti vanhu havakwanisi kuzotomboshandisa zvachose nhamo yava kuenda kumacivil servants vanenge vachipiwa mari yakafanana nemadota isikatengi
zvichakadaro pamusika weRBZ nhasi zigi ranga richitengwa ne 24.3 padhora rimwe chete rekuAmerica asi mazuva adarika kusvika nezuro ranga riri pa 1:14 pamusika mutema ragara haro richitenga mari yekuAmerica inodarika madhora makumi matatu kana kuti 30 manzwa hurukuro yataitawo nezvenyaya iyi namuzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare Mutungamiri wehurumende ye Israel va Benjamin Netanyahu vataura nasi pamusangano we United Nations General Assembly wechimakumi nomwe nepfumbamwe uyo wave kusvika kumagumo muguta reNew York nasi. VaNetanyahu vataura pamusangano uyu panguva iyo hondo pakati penyika yavo nechikwata cheHamas icho chinonzi naAmerica chinopfurikidza mwero iri kuenderera mberi. Israel iri kurwisanawo nechikwata cheHezbollah chemuLebanon. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukwanisa kunge vari pamusangano uyu uye vanga vachimiririrwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava. Kuti tinzwe zviri kuitika kuUnited Nations, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nemutoreri wenhau Taboka Ncube.
Misangano iyi inenge yafamba zvakanaka nasi vachipendera sondo rino re-high level week meetings under UN General Assembly. Taona nasi makuseni pataurawo mutungamiriri wekuIsrael vaBenjamin Netanyahu vanova ivo vanga vakatarisirwa nevanhu vakawanda sezvo paine hondo iri kuitika pakati penyika yavo nemauto eHamas. Vataura ivo vachiti havasi kuzomira kurwa neHamas kusvikira vanhu vavo vakapambwa neHamas vadzoswa munyika yavo. Vachiti zvekare Hamas ndiyo yakatanga hondo iyi ikapamba vanhu uyezve ikaunza kuzagadzikana. Vachitaura ivo kuti havasi kurwa nevanhu asi vari kurwa nemauto ari kurwisa nyika yavo.
Tombotarisa vatungamiri vanga vari kubva kuAfrica tichiona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe vanga vasiko vanga vari kutaurawo kuti nhuna dzavo ndedzei pamusangano uyu.
Nyaya hombe yanga ichitariswa nevatungamiriri vemuAfrica inyaya yekuti Africa inge ichiwanawo chimwe chigaro chepiri musangano reUnited Nations Security Council, iri nyaya yakataurwa zvekare nevakauya kuno vakamirira mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vanova ivo kurukota noona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanga vachitaurawo nezvenyaya iyoyo. Vakabata zvekare nyaya yekuti pabviswe zvirango zvakatemerwa vatungamiriri vemuZimbabwe pamwe chete nenyika yeCuba vachiti zvirango izvi zvinokanganisa kushanda kweupfumi hwenyika mbiri idzodzi.
Pane vakawanikwa vachitsigirawo here zvanga zviri kutaurwa navashava izvi pamusangano uyu?
Mutungamiri wekuSouth Africawo vaRamaphosa vakataura zvekare nezvenyaya yeUN Security Council vachiti Africa iri kufanira kunge ichipuwa zvekare chimwe chigaro chekuti ipindewo muUN Security Council.
Tombotarisa vanoratidzira, tinoona munguva dzapfuura kwaimbeva nezvizvarwa zveZimbabwe zvairatidzira kumisangano yakadai. Zvava zvakamira sei gore rino?
Pakuratidzira gore rino hapana kuwanikwa vekuZimbabwe vanga vachiratidzira, asi kune vabva kunyika dzakasiyana siyana vanga vachiratidzira. VekuIran vanga vachiratidzira vachipokana nemutungamiri wenyika iyoyo.
Uyo angari mutoro wedu nawo weVOA Studio 7 Taboka Ncube achitaura ari kuNew York kumuzinda weUnited Nations na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekusetsa vanhu Lenmo Jonasi ari kurumbidzwa nevakawanda zvichitevera kukwikwidza zvine mutsindo kwaakaita mumakwikwi eAmerica Is Got Talent. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Jonasi uyo ave kugara kuAmerica ari kutambira zvine mutsindo muZimbabwe zvichitevera kukwikwidza kwaakaita mumakwikwi eAmerica Is Got Talent. Kunyange hazvo Jonasi asina kutora mukombe wepamusoro mumakwikwi aya, kumiramira kwaakaita kwakasimudza zita renyika mune zvakanaka. Jonasi uyo ari muZimbabwe pari zvino audza Studio 7 kuti ari kufara zvikuru nerutsigiro rwaari kuwana.
America's Got Talent platform imwe iri akakura zvisingaireve vanhu vakawanda vakapfuura nepo people and inezato arikuita ma shows kunana na Hollywood kunana Vegas zvima mento akada sana Steve Harvey akada sana Terry Crews Gabriel Iglesias ndivarikundipa like advice.
Jonasi uyo arikupinda mumutambo weShoko Festival anoti
Chimanimani Arts Festival yaitwa kuchimanimani every single year ndakuidzosa iyo hi because ana Oliver Mtukudzi Andy Brown why we are kuchimanimani kuzo perform free of charge izvozvo zvakanibatsira kuti ndipare kugadzira and nekuita zvandinoita zvecomedy.
Mumwe mutambi wekwa Mutare Farai Clarence Borerwe anoti mushure mekusimudza mureza wenyika Jonasi akasimudzira mabasa evatambi kuti vakawanda vanzosise nezvazvo.
Waita zvakanaka, well done. Makorokoto mukoma Johnson mukoma Lenmo Jonasi tiri kufara zvikuru nezvamatitira chibaba ya proudly representing us as my artist mdara.
Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reSavannah Trust vaDaniel Maphosa vanoti Jonasi avhurira vanoita zvemitambo munyika mikana mikuru uye kupakurudziro yekuti vadewo kusvika paakasvika apa.
Tinofara chaizvo uye tinotenda kuti afurira vakawanda muganga ende Zimbabwe yava kutozivikanwawo nekupfurikidza naLenmo Jonasi.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Yani vanoti akashambadza zvinodadisa tsika nemagariro emuZimbabwe.
Tinonzwa kufara chaizvo kuti ukamuteerera komedi yake yaanoita zvizhinji zvacho anenge achitopembedza magariro ekuno kuAfrica, magariro emuZimbabwe, tsika dzemuZimbabwe nemaitira atinoita zvinhu kuno achiita kuti zviwane kakusekesa kazvinoita.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti
tirikwanisa kushaya mari yekupa munhu wese kuti andibuda zvaanoita asi mukana yekuti aende iyoyo kunoita zvaanoita kana kunze kwenyika iri kubva pakuti munyika muno tiri kuumbiridza environment yacho kuti iratidze kuti inoshandika tichiita basa iro recreativity.
America's Got Talent yakazivisa musi wa24 Gunyana svondo rino kuti muimbi wemudunhu reIndiana muAmerica Richard Goodall ndiye akakunda vose makwikwi eAmerica's Got Talent season 19. Mubairo uyu une mari inoita miriyoni imwe chete madhora ekuAmerica. Akatora mubairo wechipiri ndivanotamba nembwa Ronnie Sagi and Rhythm vekuIsrael. Jonasi akakwanisa kupedza makwikwi aya ari pakati pevanhu vashanu vekutanga vanosanganisira Elements, Goodall, Soleng Cardinali na Ronnie Sagi and Rhythm. Jonasi ndiye chizvarwa cheZimbabwe chekutanga kupinda makwikwi ekupedzisira echirongwa cheAmerica's Got Talent. Jonasi uyo akaberekwa muna 1993 kumaNikaland achinzi Lenmo Manyenyeka akawana mubairo wekutanga makwikwi eStand Up Spotlight anokokerwa naSteve Harvey wekuAmerica. Pamusoro pezvo Jonasi akawanawo mimwe mubairo makwikwi eNational Arts Merit Awards. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Pasmo Ndlovu.
Mukuru wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana ZLHR muzvare Roslyn Hanzi vanyora tsamba yenyunyuto kuvakuru veguta reHarare vachitsutsumwa nenyaya yekushayikwa kwezvimbuzi zvinoshandiswa neveruzhinji pachena muguta reHarare. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Mutsamba iyi muzvare Hanzi vati zvimbuzi ikodzero yevanhu iri mubumbiro remutemo pazvikamu zvinoti 51 ne53 zvinotaura nezvekuti vanhu havafaniri kubatwa zvisina kukodzera pahunhu hwavo, uye chikamu 73 chinoti vanhu vane kodzero yekugara munharaunda yakashambidzika. Muzvare Hanzi vati zvimwe zvimbuzi muguta hazvina matishu, uye vanhu vanonzi vabhadhare masendi makumi mashanu, uye zvimwe zvimbuzi zvakaita sechepaHarare Central Police Station zvinonzi zvinenge zvichirasa mvura chete. Vatiwo zvimwe zvimbuzi hazvina kana mvura uye magoni. Mutauriri weguta reHarare vaStanley Gama vati vanoziva chimiro chezvimbuzi zveveruzhinji muguta, vachiti ivo vari mubishi kugadzirisa dambudziko iri.
Musitenda tine matoilets anobhadharidzwa kuna asingabhadhariswo emahara. Kune mapublic toilets because vematoilets anobhadhariswa aripo, vanhu anobhadhara vopinda zvakanaka voshandisa, rine public vanhu anopinda. Pane kuda kwekuti matoilets edu amashoma tine urongwa hwekuti wedzere matoilets arare.
Vanoita zvetsvakurudzo vachishandira sangano reInternational Media Support kana kuti IMS varashit Mukundu vati muzvare Hanzi vabaya dede nemukanwa.
danho ratorwa nevakuru veZimbabwe Lawyers for Human Rights irobo karinomirira kodzero dzevanhu kunyora tsamba vachitsutsumwa pamusoro pechimiro chakaita zvimbudzi muguta reHarare. Haidanho rakakosha nekuti Harare mukada kuitarisa yangove chimbudzi town yese kana kuti toilet town yese, tsvina yakazara pese pese.
Vanoona nezvekufambisa kwezvirongwa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vati kusashambidzika nekusashanda zvakanaka kwezvimbuzi zveveruzhinji muHarare idambudziko ravagarawo vachishupika naro.
Tagara tichitsutsumwa pamusoro petingati pekushomeka kwenzvimbo dzekuzvibatsira kana tingati mapublic toilets muHarare. Kuenda kwaita tingati muzvare Roseline Hanzi kanzu rekuti tinoti chini chakanaka nechikonzero chekuti chini chida kuedza kugadzirisa dambudziko.
Mukuru wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vatiwo nyaya yekusamira zvakanaka kwezvimbuzi iri kunetsawo vanokwira mabhazi nemishikashika.
Takatombonyora magwaro tichinyunyuta kusiti Harare nemamirira aita zvimbudzi uye zvakare nezviteshi kuti vaone zvavangaite vagadzirise nyaya idzi. Nanhasi hapana chati chatandwa kwavari.
Tabatawo chiremba Dr. Enoch Maida avo vati
izvozvo zvingava zvingakwanisa kuti zvipindurwe zvizere naDirector Health Services weHarare City Council kana Bulawayo City Council kana mamwe maguta vanenge vachitungamirira zveutano mumaguta imomo, ndo vanenge vachikwanisa kuti vanyatse kupenengura nyaya iyoyo zvizere, nokuti chechitarisirwa ndechekuti mumaguta imomo mee muchitarisirwa kuti vanhu pavanofamba vanowana nzvimbo dzavanokwanisa kuti vawane kuzvibatsira kwekuti vawane zvimbuzi zvavanoshandisa kana mvura dzokugeza kana pokurasira marara. Saka tinotenda kuti ivo vanenge vaine umbovo huzere nezvinotsanangurika zvakawanda nezvavanenge vachiziva kana kuda kutaura pamusoro pazvo panyaya iyoyo mazvita.
Kushaikwa kwezvimbuzi kwave kumanikidza vanhu kuitira tsvina pese pese zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano zvinokonzera kuparira kwezvirwere zvakaita sekolera, manyoka, typhoid nezvimwewo. Kubva muna Nyamavhuvhu 2008 kusvika chikumi 2009 vanhu zviuru mazana mapfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 98,596 vakabatwa nechirwere chekolera, icho chakaurayawo vanhu vanodarika zviuru zvina kana kuti 4,369. Kubva gore rapera kusvika gore rino, Zimbabwe yange ichitatarikawo kumisa kupararira kwechirwere ichi mumatunhu akawanda kunyanya muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vateriri, tiri kukurudzirai kuti pamunenge muri paWhatsApp endai pamachannels motsvaga VOA Shona. Mubva madzvinya kuti munotifarira kana kuti like button. Kana maita izvi tinokwanisa kukupai nhau dzinenge dzichaburwa. Musasarire kunzwa nhau dzechokwadi. Mashoko anotevera andiri kukuverengerai anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Vakafanobata chigaro chemukuru wezvematongerwo enyika mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti Undersecretary for Political Affairs vaJohn Bass vakashanyira Chad neTanzania semamwe matano ari kutorwa neAmerica kuedza kunzwisisa matambudziko ari kusangana nenyika dzainodyidzana nadzo ari kukonzerwa nehondo dziri mumatunhu aya. VaBass vanoti kwemakore akawanda Chad yagara ine dambudziko rehondo munyika iyi nedzimwe dzakaitenderedza. Vanoti izvi zvakanganisa zvikuru nyaya yebudiriro munyika iyi. Chad iri kuchengetawo vapoteri vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nemashanu kana kuti 625,000 vakawanda vavo vakatiza hondo kuDarfur. VaBass vati America iri kubatsira nezvekudya uye utano kune vapoteri ava kuti Chad isaremirwe nemutoro wekuvachengeta. Vati vari kubatsira Chad munyaya dzekurima uye kuti nyika iyi ikwanisewo kuzvidzivirira mukusagadzikana kwakonzerwa nehondo. MuTanzania vabhasi vati nyika iyi ine vechidiki vakawanda vanoda kupuwa mukana wekuzvisimudzira kuti remangwana ravo ringe rakajeka. Vati pane mikana yakawanda yaunzwa nenyaya yekuti Tanzania ine mitemo inoita kuti zviite nyore kutengeserana pasina mitero yakanyanya. Vabhasi vati America neTanzania dziri kuumba hukama hwemakore uye America ichasimbisa hukama uhu nekuenderera mberi nekubatsira vanorarama neHIV kuburikidza nechirongwa chemutungamiri wenyika iyi chePEPFAR. Vanoti nyika mbiri idzi dzakanyorera nawo chibvumirano chekudyidzana munyaya dzezveupfumi chinonzi Millennium Challenge Corporation kusimudzira upfumi muTanzania. Mashoko andakuverengerai aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neChad neTanzania. Yasvika nguva yenyu yamunofarira imi vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Anamkoma Bhule, anamsisi Mave, anamkoma Zininga pa studio apo muri sendi mukoma Chimbambanga pa Rasimbek. Handizivi vanhu vekuzanopefu vakaita sei ana Shadrick. Kumaenda kunze kwenyika uko kundotaura kuti bvisai masanction, ivo vechiziva kuti ana Timba vari mukati memacheri izvozvo. Kubiwa kuri kuenderera mberi, hapana uri kuita zvakanaka. Veshe vainye pakuprofita vaya vaizwi vaiprofita vechiba mari yegoridhi. Ana Fashion Java, ana Gribbet Angel Vesa. Izvo ngavabude toni, ngavabudikire toni. Vanyarara kureva kuti uri wawo ndo hwanga hweitika. Kana vaireketa kuti twabamu twabangu, izvozvo havachazviiti. Kureva kuti zvavaiita zvakaoneka. Nhasi unowu ana Chivhai vanga veipe mari, ngaape tione izvozvo kada asina kubatwa kuti wakaba mari.
Pastudio 7 muri seya maZimbabweans tine problem, hatigoni kuappreciate kutenda kupiwa kwaitwa machief mota. Hazvisi zvepolitics, zvinhu zvagara zvinongoitwa chero wamugabe paongori waingopa machief mota after 5 years, after 5 years. Saka nhasi nenzara yabvauya munyika mati yanzi machief achafani kupiwa mota, hazvina kana basa. Musaise politics padzisingashandi.
Makadi paStudio 7 muri kutaura naMawillis ndiri kuno South Africa. Ndinoda kutaura pamusoro peutongi hwaMnangagwa. Utongi hwaMnangagwa haunei nebasa nevana veZimbabwe. Chokwadi chekutanga 1. Chechipiri vanoda kungochengetedza utongi hwavo chete nekupa madzishe motikari kuti kana nguva yasvika madzishe oshandiswa kuti adzvanyirire vanhu. VaMnangagwa havanei nebasa nevana veZimbabwe. Kuti muzvipatara hamuna mushonga, tinyika ine nzara, kuti vana veZimbabwe vari kuurawa kuno kuSouth Africa, vana veZimbabwe vari kutiza mapurisa zuva nezuva, kuti vana veZimbabwe vari kutambura, havanei nabasa nazvo vaMnangagwa.
Toda kutaura pamukomana anonzi murume abva kutaura anonzi Sara Pavana uyu. Ndinzwisisi nyaya yanga achida kuedza kutaura kuti Studio 7 inosupporta maopposition. Saka havatauri chine chakanaka nechine zvekuita neZANU PF. So iye kana achiti anzi Studio 7 inofanira kutaura zvine chekuita nezvakanaka zvinoitwa neZANU PF, anenge achireva kuti iye zvinhu zvakamunakira here. Why is it Studio 7 yacho iyoyo inotoedza kutobata vana vatungamiriri chaivo veZANU PF, ichitovataura navo, ichitovabvunza zvinhu zviri kuitika muZimbabwe imomo, vanhu veZANU PF ivo vacho ivavo.
PaStudio 7 makadiko, ndibaba wevanhu, baba Chinogure. Inini chinondinetsa hurumende yeZimbabwe. Vanoti kana povo yada kukomplaina kana kutaura kuti vari kukoniwa kutonga, vanobudisa zvombo nepfuti dzinorema kubuditsira povo, kubudikitsira nyika, zvombo zvirefu. Nyika dzese iko zvino zviri kubuda muna SABC, zvichapesa zvabuda nana BBC, CNN, Al Jazeera, nana Studio 7 zvinenge dzanyudzi dzakutaura. Zvinosvibisa chimiro cheutungamiriri huripo. Vanhu vasina zvombo havabuditsirwi pfuti vanana Munangagwa.
Aidzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Pane vanenge vachida kuti mashoko avo abude pamhepo, tumirai mashoko aya paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318, asi motiwo gaga kuitira kuti mutaure pachirongwa makawanda.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm saying.
Muchirongwa chedu chema gitare chesondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wechitendero Magi Muzenda. Uyo aita hurukuro na Ivan Zazininga we Studio 7.
Tambrai vai terer we Studio 7 tinofara inistana kuti nonzi Magi Muzenda ndore kuberekwa kumasvingo ndakaberekerwa mugweru ndire muimbi wenziyo dzechitendero
iko kuimba kwacho kumakange mambo tanga rini
ndakatanga kuimba ndine 8 years asi kareko waizvika dakuta zvokuimba unonzi unodata zvemagitare zvinenge zvaita kunge zvichirombe rombe handina kwana support yakakwana
zvotsikisa izvi kupinda mustudio makazotanga rini
ndakazotanga kutsikisa rimwe damba refurangu 2015 ndatorohwa handina kuyatsowana sapoti nguva iyi zvokuti handina kwandakaenda ndobva ndasiya zvakadaro but zvakaramba zvichindinetsa kubva 2021 ndobva ndatsikisa rimwe damba refurangu rainzi ngatiparidzei bhangeri ndo damba refurangu rokutanga nerimwe rainzi pamuchinjikwa ndakazoita kusvikira 2024 zvinezvi ndakabudisa zverimwe nemasingles andiri kuita saka ndinofarira nziyo dzechitendero
pari zvino zvave kutambirika sei muzvimanau
iye zvinezvi haiwa mhuri yangu yese inondisapota inonditsigira ndinofarira nziyo dzechitendero ndo dzandinoimba
vanoda kukubatai vanokuwana ikupi
vanoda kundibata munondibata pa 0772 496 866 PaYouTube munongoti mai mutinimira music paFacebook mai mutinimira music paTikTok mai mutinimira music ndopa munondiwana
siraiwo mashoko kuvatsigiri venyu kana kambo kamungade kuti timboti chwawo za Friday kudai
tinotenda nokuteerera mumhanzi yangu taakukusirai imwe yenziyo dzandinoimba
Mari baba goimba yemi Mari baba goimba
Mange makatirira kambo kanonzi ndovimba nemi manzwawo hurukuro yaitwa na Ivan Zininga we Studio 7 na Magi Muzenda anozikanwa zvakare nerekuti mai mutinimira munyaya dzekukwenya magitare kune vaimbi vanoda kuti taure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibate pa WhatsApp number dzedu dzinoti 0012024650318 musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk apo tinenge tichizeya zviri kuitika kumusangano weUnited Nations tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekera nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamena Gibbs Dube munaudze isindebele.